isusu tinozvitambira nemaoko mairi nekuti vanga vachitotyora mutemo zvanga zvitotikatyamadza kuti mutemo unotyorwa zviri pachena zvakadaro zvinhu zvinonyadzisa nekuti iwo mambo Charumbira tanga tiinawo pakanyorwa bumbiro remutemo vanotounzwisisa zvakatonyanyisa asi zvanga zvitotishamisawo kuti vanorerekera divi vanenge vachirerekera nevamwe vavo uyezve masabhuku tine dambudziko guru rekuti izvo mubumbiro zvakanyorwa zviri pachena kuti havafaniri kuita zvamatongerwo enyika nekuti munzvimbo dzavanenge vachitungamirira kunenge kune vanhu vamapato akasiyana siyana navamwe vasingadiwo zvepolitics ivo vane kodzero yekuvhota chete kwete yekuti vave nedivi vanenge vachirerekera kana kuti veita basa rekushandiswa vachinotinha vanhu kuenda kunovhota vachivaudza pekuvhotera nezvimwe zvakadaro zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka
touya kwamuri Honorable Chasi, pane nyaya iyo yekuti vamwe vanga vari kuti madzishe anenge anonyanya kushandiswa nebato renyere ZANU PF kusanganisawo iwo masabhuku ari kutaurwa navagonesai.
Aiwa, isu semusangano zvakare nehurumende yedu tinotambira zvinenge zvataurwa nematare. Mutemo ndofunga uri pachena. Mutemo unotaura iyo kuti machifu vanofanira kunge vari vasina kurerekera kune bato iri kana iri. Saka ndofunga dare rehaikoti rakangotaura zviri pachena zviri pamutemo. Isusu sebato hatishandise madzimambo kutikambenera. Ipapa tanga tichikambena hatina kumbonge takataura nemachifu kuti vaite zvakati zvakati. So anenge akanganisawo anenge akanganisa ndodaira kuti kutsanangurwa kwazvaitwa nedare rehaikoti zvichabatsira kuti vamwewo vanenge vachityora mutemo iwoyo vazive kuti hazvibvumirwe ende dare rakanyatsoita kuti Chief Charumbira vange vachitaura ivo kuti mashoko avakange vataura vachabvisa vachadzora and vaakuzviziva kuti hazvisiri izvo. So tinangotiwo kukanganisa asi tozivawo kuti madzimambo vanhuwo vakazvimirira vega vane pfungwa dzavo vanenge vachitofunga kuti vari kuitawo basa bati isusu semusangano hativakurudzire kuti vange vachidaro.
Todzoka kwamuri vagonese tichitarisa nyaya yesarudzo, muri kufara here nemitemo yesarudzo?
Aiwa, mitemo yakanyangara iyoyeyo. Takatedza kurwisa zvachose asi vamwe vedu vanoti zvavanotaura masikati kana kuti zvavanotaura usiku hanzo zvavanozoita kana kwaibva nekuti mukuru weZANU PF ari zvakare purezidendi wenyika zvaanotaura nezvinozoonekwa pagiraundi zvakatopesana. Taifungidzira kuti pfungwa dzatanga tiinadzo nemaamendimendi atanga tiri kupropoza aibatsira kuti sarudzo dzedu dzive dzisina kupokana asi takatoshamisika kuti minista wejustice hapana chine chikuru chaakatambira. Angotambira zvinhu zvingori cosmetic zvakaita sezinyaya dzemapolling station nezvimwe zviri technical asi panyaya chaiko chaiko pane mongo chaipo chaipo anga ari kurambwa. Taifungidzira kuti zvinhu zvakaita fanika kupindwa kwamaballot papers zvinhu zvatingafanira kuzvibokakavadzana pamusoro pazvo kuti zvive zvakajeka kumunhu wese kuti anenge achizopuwa tenda anenge aitawo zvekuaplya zvakazosavamwe kuonekwa kuti anenge asarudzwa ndiani zvinenge zvakajekera munhu wese asi vari kuzviramba kuratidza kuti pane zvakahwanzika zvavanoda kuti varambe vachirarama nazvo. Uyezve dzimwe nyaya dzakaita fanika kuti vanhu vafundise kuti vanenge vachizovhota sei inonzi vhota education. Tiangofungidzira kuti mutemo dei waitwawo relax kutiti munhu wese womuzimbabwe asambunyikidzwa paanenge aida kudzidzisa vamwe panyaya dzesarudzo nekuti kazhinji kuchidzidzirwa kunobva nekushayiwa ruzivo. Takashamisika zvakare kuti minista wejustice hapana chaakanga achimboda kuteerera panyaya idzodzo pamwe chete namamwe mamembers ezanu pf. Saka takavadzana zvikuru musi wechipiri tikasvika kumaedi dzemanheru tisiri kuwirirana pane zvinhu zvakati wandei even mutemo wokuti dare rive nemasimba nekudisqualifya makandidati anenge akonzera mhirizhonga kana zvimwe zvakashata panyaya dzesarudzo vakaramba zvakare kuzviteerera.
Pindurai tinzwe vachasi panyaya yemitemo yesarudzo.
Ini ndakaona kuti mashandiro atakaita nezuro muparliamendi takaratidza kuti tiri vana vezimbabwe vane chinangwa chimwe chekuti tinge tine sarudzo dzakasununguka. Minista Zihambi Zihambi vakauyawo pfungwa dzavo dzavakanga vainazvo kunzwira dziri mumutemo. Chitendawo honorable Gonese vakaita basa vakashanda zvikuru kunge vachiunzawo maonero avo ivo nebato ravo zvakaita kuti basa redu ritirerukire. Zvimwe zvavakapropoza vaGonese hurumende yakazvibvuma, asi zvazvizoreva kuti tenge tifanirwa kunge tichibvuma zvinhu zvese zvavanenge vaunza. Zvimwewo zvakaunzwa naminista ivanga vasingafari nazvo, asi ndichitarisa hangu basa rese ratakaita takaita zvakanaka. Hurumende yedu nemisangano zvese zviri kushanda kuti tinge tine sarudzo isina kuvhiringwa nevanhu vanenge vachimbonyechedza vamwe kana matsotsi. Ndosaka tati isusu aiwa hatina chekuvanza. Nyika dzese dziri kuda kuuya nemaorganization ngavauye vazoongorora. Pataurwa nyaya yevota education yekudzidzisa mavota, zveshuwa hatingangoti munhu akati nditicha mangoti ngaaende anoticha. Vezeki vanenge vachidawo kuziva kuti munhu iye ari kunodzidzisa chii, anoruziva here nezvinhu zvaari kuda kunodzidzisa. Ipapo ndipo patakatadza kuwirirana. Panyaya yemaballot papers isusuwo taichitarisira kuti vec independent commission sezvainotaurwa neconstitution. Saka tikada kuti chese chairi kuita vanhu vange vakamira vachiona kuti maballot paper ari kuprintwa sei. Maonero edu isusu ndisu tenge taakukanganisa independence yacho, nekuti taakutovaitai pachirungu inonzi micromanagement. Taakuvaitira basa ravo ravakapiwa nenyika yese kuti vange vachiita.